very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on October 18th, 2019. And this is Live Talk. My name is Chris Gande.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about the ever-rising cost of living.
And to join this discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930 and 15460 kilohertz short wave Monday through Friday at 8 p.m.
And on the internet, you can also reach us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and for Ndebele, www.voandebele.com.
Thanks once more for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk. This evening, we are talking about the ever-rising cost of living that has impoverished the majority of Zimbabweans.
When President Emmerson Mnangagwa took over after a bloodless coup in 2017, the price of bread was 19 cents. But today, a loaf of bread cost $15, in some places 16, in some places 17. Just one example of the sharp rise in prices of basic commodities that have continued an upward trajectory since Mnangagwa took over.
But Mnangagwa, whose government has accused some business people of sabotaging the economy by raising prices, has threatened those retailers who are raising prices that he will take stern measures against them. Let's hear what he said.
Topinda munyaya ema price arikungo kwira kwandino famba ndinovunziwa kunzi nai murambo makambo tara kuti kune shamwino munyu iripi kana baba vane vana vavo vanombopopota ukazobona vorova mwana anenge anyanyisa unotanga kuti ukadai ndokurova iyo ramba achita tasvikapo kuti zvinodesha miachirova.
That was President Emmerson Mnangagwa threatening retailers who raised prices yesterday.
But businesses have complained that the country has no foreign currency and the economic environment is not enabling.
Consumer rights groups and labor say a family of five now needs upwards of $6,000 per month to buy basic consumer goods. Yet on average, a worker gets less than $1,000 per month.
And the current state of the economy has led to many workers failing to go to work because despite prices rising on a daily basis, wages have largely remained stagnant.
To join the show right now, tell us about the hardships that you are facing and what you think should be done to turn things around. Please note that we are live streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Ndebele, and VOA Shona.
And for those that are just joining in, like we said, we are now live streaming. So please join in the conversation. And you know what to do. Share our feed when you come on the program, Chris.
Yes. And if you wish to join the show, you can phone us directly at 001-202-619-2077. And we'll definitely call you back. And our WhatsApp number is +1-202-465-0318. Yebo, zulukandaba siyadibana njalo kuhlelo Live Talk. Lamhlanje ke sikhuluma ngomumo wezomnotho elizweni. Abantu abanengi bekhala ngokudubeka besithi hayi abasenelisi, into ziyaqonga nsuku zonke mihla ngemihla. Isinkwa ebesithengwa nge-90 cents ngeminyaka emibili edluleyo, lamhlanje sesifika $15-16 ukuya edolobheni usuka emalokitshini ukuthi ungene nxa ungayiso Zupco usiya emchoveni, imali yakhona la isiqansile isidlula ama-$6-7 kusiya ngokuthi uya ngaphi. Ezitolo lapha sokunzima, abanye bangena baphume umuntu elengisa izandla ngoba hayi intengo yakhona bathi hayi ayisayenzi mavela.
Kunewa vachangobva kupinda mchirongwa tinokuchingamidzai. Nasi pachirongwa chedu cheLife Talk tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu nyanya panyaya dzemitengo. Sekunzwa kwamambo itata mbokuridzirai mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vachitaura ivo panyaya yezvavari kuti ivo zvingazoitike kune avo vari kuramba vachikwidza mitengo. Sekutaura kwataita zvakare pakapinda vaMunangagwa pachigaro muna 2017 chingwa changa chiri pa 90 cents less than a dollar. Asi pari zvino vazhinji vari kuti iwo chingwa chiri kuwanikwa icho chiri pa 15, 16 ne 17 dollars. Vazhinji vari kuti pari zvino muri dzavo hadzichatoziva zviya zvataimboziva kuti muri dzinokwanisa kunge dzichinwa tii dzozodya lunch dzozodya kudya kwamanheru. Iye zvino tiri kuona kuti muri dzinogona kuwana kudya kamwe pazuva. Saka ndozvimwe zvatichange tiri kutarisa kuti imi muri kuzviona sei zviri kuitika izvi kwamuri ikoko kwakamira sei. Asi pari zvino zvakare imo muno muWashington DC mine misangano yeWorld Bank neInternational Monetary Fund iri kuitika pari zvino, uko kuri kuzeyewa nyaya idzodzi dzemari. Saka ndakaita rombo rakanaka kuwana mukana wekutaura negurukota rezvemari Vantuli Ncube tichivabvunza nyaya iyo yekuti nyaya yebond note iri kunetsa vazhinji, nekuti vazhinji vari kuti pavanomuka vanenge vachifunga kuti chingwa chiri pa $15 voenda kuchitoro vosvika chapa 17. Zvinoreva kuti bond note inorara iri pane imwe price mangwana yomuka pane imwe. Hatichida kunzwa kuti pane zvichasanduka here, regai tinzwe kuti vakati chii. Vanhuve muri muno muWashington mafambirei kunoku?
Ndauya kuzoatenda mameetings IMF na World Bank, ma annual meetings. Tiri kuru kuya nenyaya dzemari dzeupfumi dzeeconomy to see how Zimbabwe can benefit globally from its partners.
Munoona pane chichabuda here tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika pari zvino?
Oh yes, no, kuchabuda zvinhu zvakawanda in the sense that we'll get the support that we need to undertake and complete our reforms. That's what we've come here for.
Asi vanhu vakawanda vari kuti dai Zimbabwe yachinja mapolisi zakawanda panyaya yezvemari munoti inezvozvo?
Zviri kuchinja bit by bit. Zvichas stabilizer. People should be patient. Things will come right. We cannot undertake reforms and expect instant results. It will take time, but it's just stabilizer.
Pane nyaya zvakare yemabond notes iri kushusha vazhinji vari kuti kosei musiri kudzokera kuma US dollars pari zvino?
Oh, mabond notes i currency yedu. Ndo Zimbabwe dollar yedu tinayo, tofanira kuidzigira. We should be use it and support it. Everyone should support it. It is our currency.
Asiri kushanda here pari zvino? Mushitarira mamirira akaita zvino. Kuti pakatanga nyaya yemabond notes yange ichinzi 1 to 1 asi zvinezvi vazhinji vari kuti hazvina kumira zvakadaro.
Well, 1 to 1 yange isingashande. Because there's no way bond note was 1 to 1 to the US dollar in terms of value. It was constraining our economy. Our industry couldn't compete with deindustrializing. When Zimbabwe needed a more competitive and weaker currency. So it's good that it is weakened, but the issue now is stability.
Apo tanga tiri kunzwa kubva kuna Vantuli Ncube vanova ivo gurukota rezvemari. Takaita rombo rakanaka zvakare kunge tiine hurukuro nemumwe womutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, amai Linette Karenye Kore vari kuno zvakare kumisangano iyo iye IMF neWorld Bank. Regai tinzwewo kuti ivo vari kuona sei nyaya yezviri kuitika iko kuno.
Ndini Mai Karenye, ndiri kuno kuWorld Bank Washington DC.
Maona misangano yakamira sei?
Misangano ndaona ichimira zvakanaka. Ndaona zvizhinji kuti senyika tichiri kure. Tinotoda Mwari kuti atibatsire kuti tisvikewo kune zvimwe zvaakuitwa nedzimwe nyika.
Zvii zvamuchapakurira vari kumusha vakamirira pari zvino?
Va swandisha pakurira vari kumusha ndezvekuti tinofanira kuchinja mapolicies edu ekuti zvii zvatinofanira kuita. World Bank iri kufunda maprograms akawanda evanasikana emadzimai ari kupinda into entrepreneurship kunyanya-nyanya vasikakadzi vachiri vechidiki. Saka chandaona ndechekuti maprograms iwayo tiri kufundwa senyika asi nyaya yemapolicies edu ndo ari kutadzisa kuti zvinhu izvi zvizoonekwa uye zvizoratidza kuti tine zvatinopiwa na World Bank. Chakudiwa ndechekuti tiite make sure kuti sema MPs tiite make sure se MDC kuti taita come up nema alternative policies kuti nyika yedu izo implementa zvatinoitirwa ne World Bank nyika ikufamba.
Munoona zvichizotambirwa here izvi?
Zvandinoona ndezvekuti haizi nyore kuti ZANU-PF izotambira zvinhu zvakanaka nekuti ivo vane zvavanoti zvakanaka, asi chandinoona hapana zvazviri kunakira nyika. Ndawao nenguva yakanaka pandapinda vamuturi vari papanel vachitaura zvavanoita kuZimbabwe, ndatoti nechemumoyo ndikaseka ndikati chikuru-kuru ndechekuti kana munhu akanzwa musoro anofanira kutaura kuti ndiri kurwadziwa nemusoro ndokuti ubatsirwe. Asi zvavaita nhasi munhu ari kurwadziwa nemusoro asi ati ndine mudumbu muri kurwadza. Saka zvoreva kuti nyika yedu inoramba iri kumashure, inoramba ichiwana kusabatsirwa nekuti kune vamwe vanototi Zimbabwe zvinhu zviri kunaka mushure mekunga vanhu vataura zvinhu zvisiri izvo zviri pagiraundi kumusha. Chandingangoda kutaura ndechekuti vamutuli vataura kuti ivo vari kuda kubudisa, vari kuda kuvaka industry 12 billion industry nechekuita nezvemaminerals. Then ndaseka ndikati zvogoita sei? Ko ivo 15 billion yakamboshayikwa ichazenge ichizopinda papi? Uyewo zvavangada kuita ndivanani vangada kuya kuasosieta nenyika isu tichitombotaura kuti munyika medu tine mari dzinokwanisa kushayikwa dzemaminerals? Uyewo sehurumende tinongotora maminerals achienda ari raw asina kana finished product inobudisa mairi. Saka zvizhinji zvavataura ndanyatsobutsikana kuti dambudziko rinoti Zimbabwe irambe iri mukushupika ndeyekuti tinovanza urombo hwatiinahwo vari kumusha vazhinji vachitamba.
Mawana mukana wokutaura here navanhu kana kubvunzawo mibvunzo?
Mibvunzo panga pasina mibvunzo, ivo ndo vanga vari papanel vachitaura maringe nezvavanoitawo semaministers. Kunewo vanga variko maministers aitaura nezvekwavo. Ndatofarira minista wekusomalia ataura iye pache zvake kuti nyika ive nerunyararo ndo kuti zvinhu zvifambe. Akatotaura zvakati good governance ndo inoita kuti nyika ifambe. Paapedza kutaura ndatofunga kuti kuda vamuturi vachataurawo kuti good governance ndiyo iri kudiwa muZimbabwe, asi ndaona vasina kuzvitaura.
Aiwa, apo tiri kunzwa kubva kuna amai Lynette Karenye Kore vanova ivo mumwe wemutevedzeri weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vari kuno kumisangano yeInternational Monetary Fund neWorld Bank iri kuitirwa imo muno muWashington. Kunavo vachangobva kupinda muchirongwa, tiri kutarisa isu mamiriro akaita zvinhu munyika nyanya panyaya pekukwira kwemitengo. Pindai muchirongwa mutipowo kuti kwenyu kwamuri ikoko kwakamira sei uyezve zvii zvamuri kusangana nazvo. Chris.
Yes, marvelous. We are now being joined by our first guest, Mr. Efi Lela Ncube. Mr. Ncube, welcome to the show.
Oh, thank you. Good evening.
Yes, first of all, before we get into the show, can you give us the proper title of the organization that you represent?
It's the National Consumer Rights Association, and I'm the advocacy and campaigns advisor in that organization.
Okay, thank you so much. Mnumzana Ncube, ungasitshela wena ukuthi umumo unjani lezi nsuku ikakhulu sikhangele ezitolo lapha lentengo?
Ilizwe libi okumangalisayo, sikaze sihlanganele okunje selokhu kwaba ngu-2008. Akusathengeki lutho, abantu sebelala bengadlanga, isinkwa akasithengeki, akuthengeki sawuti, akuthengeki ishukela, akugadeki izimoto, akubhadaleki school fees, akuyeki ezibhedlela. Akunanto eyenelisekayo leyodwa ebantwini engathi mina 99% yabantu beZimbabwe. I-1% yesuthayo ebusayo ehlezi kahle ebuya iseba futhi ngokuba sibulawa ibusela, sibulawa yikudula kwezinto njengoba sithengiselwa yibo bona labo futhi ababuya babe babasibusayo kuphakathi kosizo olunye olubi kakhulu olungafanelanga siluvume kuqhubeke njengabantu bezimbabwe kumele sithi kuphelela lapha sekuhambe kwaba kude kakhulu kwakungasayi phambili.
Okay, now Mr. Ncube, we understand that you have some figures that show that a family of five needs more than $5,000 per month. Can you elaborate on that?
Yes, certainly. When you calculate the basket of a family of five, you realize that it is at least $5,000. US dollars, Zimbabwean dollars, that is in bond notes, depending on the contents of the basket itself. Sometimes it can rise up to 8,000 or so, as I say, depending on what is you have included there. But in the main, what you put in the basket are basic commodities and services. You just include transport, you include your food, your bread, your mealie-meal, your meat, and so forth. You realize that meat is costing, quality meat is costing upwards of 100 Zimbabwean dollars. If it is cheap, it would be $90-$80 a kg. So you are already talking about, supposing you need 20 kgs of meat a month and it is costing $100 a kg, it's already on 2,000. You can imagine. For that kind of a family, it then goes up to 8,000. But for those that we calculate using the most basic minimal requirements of sustaining a living, then it goes just about 5,000. Those would be people who are living basically on vegetables, who are paying day school fees, who are not going to, who are not seeing private doctors, who go to public hospitals and so forth. For either way, for either of those people, the life is unbearable. It has gone beyond whatever you have seen in recent years. Everything is priced beyond what people can afford, the majority of people can afford. It's tremendous. It's unbelievable.
Uh-huh. Thank you so much, Mr. Ncube. Please do stay on the line. Marvelous.
I what name Tererodi Wokutanga, Mkoma Raymond, Tinokchinga Mizai Pachirongwa.
Magadini.
Aiwa, tiri wadi tukutora nemi muri kupi mkoma?
Ndiri ku Mount Darwin.
Ku Mount Darwin, kwa kadii kote. Tambo, tura nguva tisa tambo, nzikova, ku Mount Darwin, kwa kadii mkoma?
Ku Mount Darwin, kuruguru waadza.
Tipei wa mamiri rakaita zvinhu ikoko panyaya yezve mitengo nezvimwewo. Muri kurarama sei zuva nezuva?
Kuno kwatisi torarama zvakanaka semunhu wamuri kutotaura naye atori musivil servant zvekutoti ndatinoti kapei kacho kapinda nhasi ka panangopinda musupamaketi hombe iriko kuMount Darwin kwekunga $600 ndabuda nekapepa bhegi kadiki diki zvekuti maretsi acho kaari kutodhiliwa nawo hatisi toziva kuti ari kugadzirwa naani.
Pamapinda umu matenga chii uyezve zvava zviri kuita mari uyezve mhuri yakakura sei?
Mhuri ine vana 4. Zvinhu zvandatenga, ndakwanisa kutenga 2 kg chicken yemakatsi inoita $130. Then 2 litres yemafuta ndazoonawo makaitanzi makachipa iri kuita 80. Saka ndatenga anenge 2 litres. Then iwo ndichinhonga utimoti mwana ari pabhodhini, mwana ari kutofanidzara kwaari ikoko.
Nokuti vamwe vane vana vari kumabhodhingi vanga vari kunzi vaise top up, kwenyu kwakamira sei ikoko?
Kwedu top up takatogara tatowedzera takaendesa magroceries chaiwo tichitovhura. Takaingoendesa magroceries then yanga yagara iripo 1500 but kunonga svosve nemuromo.
Saka poitwa sei semaonero enyu? Dai maiwana mukana wokutaura neivo vatungamiri venyika maitii?
Inini hangu kanda ingotiwo kana wo munhu waremerwa kazviri nani kungoswalowa pride ungotiwo ouchimuti vanhu vomhanya avo vakawanda.
Aiwa, mashoko makukutu. Ameno kana muine mamwe yamuda kupedzisa nawo?
Aiwa, ndoda kungopedzisa ndichiti vanhu vemuZimbabwe ngatisade kuhadhinone nhamo, tichida kujairira situation yakashata. Kana zvinhu zvakaipa ngatizvirambei.
pane organization irikunzi National Consumer Rights Association vari pano pachirongwa vari kuti ivo munhu kuti ararame munyika ari kutoda mari inosvika 5,000 bond RTGS. Imi muri kurarama nemari yakaita sei pamwedzi?
Ini pamwedzi ndiri kuti neti mari yandinotambira inenge iri $800-$900 nenyaya yemataxi plus takutokoromora zvikwereti. Saka ndinoti ndiri kurarama kanya about $500 ne-5,000. Saka pari pachikafu chaipoka ndinotongotiwo makusei ndikabikawo kaporidge manheru ndopatinongotsvagawo sadza topindawo mari ndichitsvagawo zvikafu zvibage. Zvakutotizeza.
Oo, muri kuti vamunogara navo vaakutozeza?
Vaakutozeza nekuti tinozopindawo muvillage tichibva home muzvimabasawo zvedu izvozvo zvine mari dzakadaiswa.
Ko pane zvimwe here zvimabhinda kwamuri kuita? Nekuti vamwe nezuro vaitaura ivo kuti vaakushandisa tsaona nezvimwe zvakadaro, nekutaura kwamaita kuti kutoenda uchinokumbira, vamwe vakati vaakuita barter trade. Kwakamira sei kumaund darwenu?
Kuno kunyaya iripo ndonyaya iri kutongochema-chemawo kana wasvika. Nenyaya yekuti wakada kuti uchemabhinda ukoka ezvimwe zvinenge zvekutengesa, paunoda kuenda kunoihodha maprizes anenge atokwira. Saka mari chacho anobva atokwira, seipapa nanchida kutochinja ndiite marandi ndo ari kutotenga zvinhu zvandiri kuda. Nanchinzi kana iri ikokeshi its 110 ndinoenda ne100 rand.
Aiwa mashoko makuku, timuve neweekend yakanaka kumaund darwenuko.
Nenyuwo tinotenda.
Bye-bye. Chris, before you take a caller, this caller here is just saying he's in Mount Darwin and he's really failing to cope. He says he's actually a civil servant and he says sometimes he has to beg for mealie-meal to make, you know, meals for his family. But he's saying that, you know, people in Zimbabwe should not get used to living like this. So that's what he was just sharing.
Okay. Silombo nisi nyate tungwe nisa wamgela kuhlelo nyate. Yeah, ungapi kwamhla?
Mina ngisekwanda ba.
Oh, usekwanda emajounde.
Emajounde.
Yeah, ungasipho momo wakho nangapho njani?
Napa kunzima kakhulu. Ngathi kulodubo wano le solo amanzi. Amanzi sibili abantu bahamba ama 20 kilometers ngebucket. Ngezama ukuthi zathola amanzi okunatha. Inkomo ziyachuba lidala ibhahlile emakhaya lapho abantu sebesidla kanye ngela. Into esiyibona lapha singathi laba abantu abasembusweni labo kukhanya ngamkha abana lusiziyo labantu ababakhokhelayo.
Ngani usitsho njani?
Singakhangela khathesi ukuthi umnangagwa atengene esikhundleni lapha wasela ukuthi yena uzaba ngupresident olalelayo. Right, imajority yezimbabwe yakhuluma ukuthi hhayi ibhondi lele asilifuni. Kanti ngono kusetshenziswe i-foreign currency kati baphulela ulutho endebeni. So kwenza ukuthi impilo ibe nzima kakhulu kwezakhamuzi, because khathesi ningakhangela abantu abangaphandle kwelizwe anti abayibo abancedimuli ezisezimbabwe ngabantu ababisa uncedo lwe-foreign currency. Kethi omuntu ese-South Africa uthumezela amarandi. And then ama-commodities wonke esiwasebenzisayo eZimbabwe avela outside the country. Government leyi ayila production, ayilani. Okwabo ikuspenda kuphela, omnangagwa begadayo emandiza mthina behamba. So yiludubo esingathi sikhangelane lalo ukuthi asila hulumende totally kuleli lizwe.
Hayi, siyathemba kuzolunga. Sibongile kakhulu mnumzane.
Yazilunga.
Mabela said that's Mbonisi Nyati there. He says the the problems are even compounded by the lack of water. He says people have to travel 20 kilometers mm-hmm. to get drinking water.
Yes, and we have another caller. Let's take them. Hello, caller.
Hello, Jody.
Makadi, and you took Tora Nanu Yeshe Murukupi.
Murukutawarana Jamila and Ruku Kwekwe, Makadi, and Niko Kosis.
I watch the Wadi Kwaka Mirase Kwekwe.
Ah, Jody Kunukwe, Tirugura, Maya Shakamari, Chokwadi. Chawakutirwa zamunika ni chikuti chiro ndikafungi zinao ndafungo kuti ningo batirao andina wapi kuti angira because susaina zakadakwa zikureesa ndo zinonzi zakadakwa.
Saka muri kurarama sei vaJamela ikoko chimbotipai kuti zuva nezuva muri yakakura sei uyezve muri kurarama sei?
Muri yakakura vana vashanu but kutongo farao wakwanisa kungoti kwa wafamba ukasangana naone kama richo kangu kupao kutungu kwanza kusikaone zishi nungu batika okumba chava kuita zikuputisirwa maputi kuno uku opima muzi pepa zimezo ya wawo kuti mazupu kone kudako kuti kageji kachuna kani ngeza kati kure ilaiki. Kani ngeza story nagana nisa uti kama puti kako nukuda uku kukazirwa kacho saka unitungotu uka kwansa uku enda wane kako at least managa tambira utu ngotu at least shiri nani bata azi chokwa dindezo kuti andizi itawe mumu waka uku titauda kuri mabati apana kana nembe wino tenge kapa apana kana mafertilizer kana kuti chindosha ya kuti takana nga kupi apa tukungu tendere la sembuzi ya kasungi ni wapamuti mati kwa takana nga chako chako atina direction
Mataura imi panyaya ya mataura kutipani tumazupko saka vana vandozo wala kujika ere kana uti shiishi mwezi ramuru kuitafuti kuti imurirara.
Sisi ngiri kwenda huku kabasa huku ndino ita bati kabasa kandino ita karukura tito ukure meruwa osi choko adi ndi hundi kusha ya kutindinga taura ani huku tinduzo tisuru kurema because so far pari nasi ngezo kuti vayi nyepe zira kita kakuhiri rana kuti at least US dollar is 1 to 15 bati iyo kaku hiriye za kundi retira o dolara angiruru wari kuri reta is 1 to 3 yu bondi saka aurunya zukuna kuti pandicha ye za kuti ndi kwani semini kumeka at least $10 bondi angu nini equivalent to usa saka siyana by far
aiwa tinotenda muve nezuva rakanaka kwamuri ikoko Chris.
Yebo silo mdolombo ecingweni lapha sakwamukela kuhlela.
Hayi ngiyabonga baba.
Yeah, ungapi komhla?
Mina ngisenkayi.
Oh senkayi. Akusipho enkayi ukuthi kunjani khona ngapho liphila njani lezi so?
Ah kunzima baba, komile sibi hey. Lokunzima sibi ukuthi uhulumende ngabo yangenela sibi bakhulumisane lomfana lo ngenxa yezinto zingasilungile. Nakhalanza makhanda nje bakhulumisana kubingisiso ngoba akunzima sibi.
Hey.
Itiya shayazo ngokushukela kwelidula ukumangalisayo.
Isingwa sona
liyasidlala ikwambi.
Isingwa sona liyasithola.
Hayi isingwa vele sesakhokhwa ngaso. Ngiwasho ukuthi $15 uyayithatha ngaso imali yonke le ekhaya ngapha sisebenza silamsebenza.
Hayi siyathemba enkosini ukuthi kuzolunga. Sibongile kakhulu mdolombo.
Hayi siyabonga.
Okay.
Let's take another call. Hello caller.
Hello.
Ehe tukutora nani uyezve muri kupi?
Ndiri muno muHarare. Kuno zviri kudhura. Chingwa icho chitori $16. Hachitengeki, hatichatombochiziva izvi.
Manga mwambo enda ndekupi kwa chiri kuita 16.
Mashops.
Saka muri kurarama sei zuva nezuva?
Zvino zviri kuno zvakaoma ukaita zvokunzwa munhu asingazvioneri zvinonetsa. Taitosuwa kuti dai kuti tinana president vanogona kufamba vachienda muvanhu vachiona kuti vanhu vari kurarama sei.
Zvino
hazvisizvo mapresident acho tino kanokuzoda kuti aonekwe afa manje panenge asiri onzwa ndichiya imumuoni asi kana achiri kurarama hatibvumidzi kumuona.
Saka imi dai maiwana mukana wokutaura navo ivo vamunangagwa vachiri vapenyu maitii?
Vamunangagwa ndaingovafunza kuti zviri kuitika muri kuzviona here kana kuti munongozova muri kuofisi ngavambofamba vavaone zviri kuita muvanhu. Vangavafambe vaone zviri kuitika muvanhu vaonoti vanhu vari kudye mudzimba dzavo.
Imimi mhuri yenyu yakakura sei uyezve muri kudyawo zvipi? Pana baba vauya panapa vachiti kukwekwe kwavari ikoko kuri kutoitwa zvokuputisa maputi votiwo voiswa mumapaketi mashoma madiki madiki vachizopawo vana. Kwenyu kwakamira sei?
Panapa takungudya 1 meal a day guys. We are a family of 6. Totongodya kamwe chete kumanheru ikoko.
Ko panyaya yechikafu ataura izvoni?
Nokuti kuti tizvibhalanzise kana tatobhalanzisa unenge watongoti ukangowana mukana wakowana akashuga one imwe nguva mutongo mwati akatsvuka kwete inomukaka makuseni mungomwa wati tsvukuire zvapera.
Mungati munoda mari yakawanda sei kuti murarame nemhuri vhiki rega rega kana mwedzi wega wega?
Grosari handingatoda inini kuti ndirarame nemhuri at least 3,000 to 4,000 bond. Ndekuti tiwane kurarama pasina mari iyo tinoite chinyeperana nokuti 100 iri kutenga zvinhu zviviri kana zvitatu saka zvibatsiri. Tikatenga 2 kg sefi handitika ne 2 kg sugar ne 1 bar resipo 100 yapera zvapera. Tinenge sati tatenga hofu ipapo hofu watinozotenga tiri vanhu 6 handitika tichida at least 15 kg a week kuti tichizvitenga ka at least 50 kg maybe yatova kuma5 hatitoivhunzi nokuti hatikwanisi kuitenga.
Aiwa mashoko makukutu tinokutendai chaizvo kunge manga muri pachirongwa chedu muve nezuva rakanaka.
Chataingo chema ndechekuti vamboonawo kana vapresident kunyange vanhu vavo chaivo chaivo mapurisa mukaona zvavanoita mudzimota tichiona kuti inzara vachiti vaakutopinda pamahwindo nomumota makombi vechidhimanda $100. Inzara kai asi havagoni kuzviona.
Aiwa tinokutendai muve nezuva rakanaka. Chris, our last caller there is just saying that his wish is that the president takes a walk around town and speaks to ordinary people, because he says maybe allegedly he's not getting what's happening on the ground, because he says his family is only having 1 meal. They cannot afford to have 3 meals a day. So that's what he's facing.
Terrible. Babu Ncobe. Ye, uyabezwa bayakhuluma lapha abantu abalaleli bethu bayasitshela bona ukuthi hayi ukudla sebesidla kanye ngelanga. Akusitshele manje ukuthi nxa abantu sebephila njalo lapho libhodabhoda njengenhlanganiso libakhuthazana.
Sibakhuthaza ukuthi bakhumbule i-connection esingathi thina ukuhlangana kwepolitiki lezomnotho ukuthi uhulumende ufanele ukuthi asukume alungise le ndaba ngokuba nguye oyedwa ongayilungisa. Ngeke ilungiswe ngabantu bezitalele ngekhaya, kodwa abantu kumele bakhuthalele ukuthi njengoba umnumzana omunye besitsho ukuthi uhulumende bamfuqe ukuba enze izinto. NgesiNgisi ngingathi mina there is no evidence of compassion, evidence of empathy, no evidence of a plan, no evidence of a strategy on the part of government. In fact, there is no evidence of government at this point in time. So we need njengabantu ukuthi sifuqe kwenzeke ukuthi uhulumende abonakale. That's what we always emphasize ebantwini, because if we allow ourselves to pull down our expectations, to accept the standard of living esikiyo as poor as we are in the high cost of living esilayo, akula lapho esizaya khona. Sizagcina samukela yonke into. People have to draw a red line somewhere in the sand to say, this far we have gone, we can't go any lower than this one. It is important. This is our Zimbabwe, this is our country, and collectively we must ensure that it prospers, it has justice, it is properly governed. That is what it is.
Thank you so much, Mr. Ncube. Please do stay on the line.
Hello, caller.
Ndiripo.
Hey, Tita, ura itinswe, tuta ura nanuye, jemurukupi.
Mukutawa na courage, ndiri kuchivu.
Ehe, taurei nyumkuma courage kuchivu, kukwa kamira sii?
Ya, mkushiru kritika nje kuti, tino shitazi, unguita maricho richo yeshi, matrazu.
Mm-hmm.
Saka kutu ze munu kuta isi so kuti iwe zero mari mbichana kuti chikwanso kubalansi isa anga hitungo chema chema zina zinambo mira mushi kumutu dewa dai wawe zero mari kana kuti iso tumareshen turinani anga hitungo chema chema.
Mm-hmm.
Saka unungo chumaru kutu itengo kumanikiza zinoto zoneza nebuti yerenga katu omiru wawu.
Mhm. Saka muri kupiwa mari dzakaita sei uye zvine mushida mari yakaita sei?
Ya mari dzacho na kuna munhu unongoshandira kana $10 pazuva.
Mhm.
Ari mwana kuswera dzihodhi yoshandira $10 pazuva. Mafarms anori mwafodya.
Mhm.
Ari mwana. Saka $10 haikwani kana kutenga kana mabiscuits emwana chero.
Mhm. Mm.
Saka upenyu hwakati oma kuno kuZimbabwe zvekudoti ameno kuti tinopona here.
Aiwa tinokutenda iyi mukoma courage ekuchivhu ikoko muve ne weekend yakanaka.
Ah maita basi.
Bye bye Chris.
Yes sir, marvelous. Silombongeni Sithole, mbongeni sakwamukela kuhlela.
Yebo yebo baba, yebo baba, siyaphila.
Ye ungapi kwaMhlanga?
Eh mlaseGoli.
O seGoli.
Yebo.
Yeah, akusiphi imbono yakho?
Eh, ah, imbono yakona lapha vele ukuthi inkinga mina engiyibona lapha na eZimbabwe, ezinye nje siyakhala sizini.
Mhm.
Sizivele ngokula mavoti la siye. Abantu bonke babethembele ukuthi izano phezu izenza izinto. Kodwa izano phezu yangena ngo-1980. Umnanga gwakhona yena lo ekhona enguyena wayengu-minister ngo-1980 esebenza nomgabe. Abantu beZimbabwe mina angazi ukuthi yini ababeyivotelela iZANU PF bevele beyazi bona. Sikhala nje sizoya thina sinabantu ngoba amavoti ayebekiwe abantu bakufanele bengavoteli iZANU PF. iZANU PF ine-three majority e-parliament. Noma ngathi iyakhulumisana le-MDC ilakho kuyala izinto ziqhubeke zinje ngoba abantu bazithethela iZANU. Nasaye ubona yona isadithi isehluleka ukuthi ingenele indawo zeZimbabwe, i-African Union yehluleka ukungenela indawo zeZimbabwe ngoba abantu beZimbabwe bazithethela bona ukuthi bafuna ukukhokhelwa libandla leZANU PF. Noma iyehluleka noma injani. Isinkwa sizoqhubeka sikhwela sirayithi savotela iZANU izelisesileka. Impuphu izaqhubeka ikhwela iZANU ngoba iZANU vele sayivotela sisazi ukuthi vele iyehluleka. Mina makunze ngikubona kurayithi ngoba abantu beZimbabwe bayazi iZANU PF vele ukuthi yona iphethwayo iyahluleka. So angikuboni mina kuyinto embi ngoba amavoti ayebekiwe last year. Abantu beZimbabwe bekufanele bona bazithethele bona umuntu abamfunayo bayithiphe iZANU PF. So bona bazithethele uPresident Mnangagwa, Mnangagwa waqhubeka esebenza enjalo. I-opposition iqhubeke nayo incindezela kakhulu isebenzisa amandlayo wokuthi uMnangagwa akayenzi umthetho oluqondileyo. uMnangagwa uqhubeka athi abantu abaphikisayo. So mina ngiyayisekela kakhulu into eyenziwa iZANU PF ukusebenza kwayo okwakhethwe abantu beZimbabwe abathi bona bafuna ukukhetha uPresident Mnangagwa bafuna ukusebenzela iZANU PF. So iZANU PF singakhali yahlile kakudala. Ngiyabonga kulokho baba.
Hayi sibongile kakhulu Sithole.
Yebo.
Mhm. Marvelous, that's Mbongeni Sithole. There he says people shouldn't be crying now because that's what they voted for.
Hash was there, but let's take our next caller. Hello, caller.
Hello.
Hey, tukutawara nani uye shemuru kupi?
Victoria Falls.
Hey, but taurisa imbicha na matimuruku Victoria Falls.
Yeah.
Hey, moti ezere imbicha na taura itins kwe kutukwa kamira se.
Ati?
Taura enyi.
Tanya ya.
Yeah, yeah, mitengo yezvinhu ehe.
Yeah, kuno kutora posa hai zvizvikira zvei.
Mhm.
Yeah, hazvina kumira zvakanaka.
Tipeiwo kuti chingwa chiri kuita mari.
Kuno $15.
Iyo mari yacho iri kuwanikwa here ikoko?
Mari hairi kuwanika zvishoma zvishoma izvo.
Saka muri kurarama sei semuri?
Semuri hai tinomboshanda mumateza iyayo, asi ni ndoshanda nemhuri yangu ndoshanda chese.
Asi yakuluma isiNdebele?
Yeah.
Yeah, but Chris.
Yeah, unjani umomo khona apho ba?
Umomo apha kungcono nje konoko nje. Yeah, hayi akura plan.
Manje ubona ungani nxa usiyavota sithi kuvotwe kuvuke kuvotwa kusasa. Ungavotela bakhona yini kumbe ungadinga abanye?
Ah, ukuvota lokuthi ukuthi ungavota nje. Kuzikhethela nje kuyi-private
nje. Hayi, ulungile. Sibongile.
Hayi, sibongile.
Yeah. I was being honest, Chris. Despite things being hard, he still has a right to keep his vote private, you know.
Yeah. So, Ncube, are you still there?
Yes, I am.
Yes, Mr. Ncube, in January this year, the price of petrol went to about $7 or $8, if I'm not mistaken, and people went out on the streets and demonstrated. Today, it's more than $15, but people are quiet. What could be the reason?
Well, there are a number of factors. It actually went to $3.40 or thereabout from a dollar something when the president announced a raise in January this year. I think it's a combination of a number of factors. We have stayed in this mud for a long time, so much so that a number of people, a lot of people, are getting used to this level of corruption, this level of economic malaise. The second thing is the level of political crackdown, security crackdown, if one may say that. There is no space for people to exercise their rights to protest, to assemble, to freely speak, to associate, and all those things. Despite the fact that those rights are guaranteed in the Constitution, they are denied either by pieces of legislation or by practice on the ground. But also, most important, I think there hasn't been any leadership. It's very unfortunate. Any leadership to appropriately organize people to give them the level of confidence that they can really stand up within their rights, within the Constitution, and challenge what is wrong with the economy and the politics and win at the end of the day. So it's a number of things. The playing field itself does not allow people to be free to exercise their rights, the level of oppression, and also the absence of leadership just to organize people to challenge the system.
Thank you so much. Please do stay on the line. Salom lalelo maduna kobulawayo siyakwamukela kuhlelo.
Linjani baba Khandi?
Hayi, siyaphila. Linjani lena?
Hayi, siyaphila.
Eh, kunjani kontuthu?
Ah, lokunzima la.
Akulantuthu.
Akulantuthu kona.
Eyi, akusitshela imbono yakho ngodaba lolo lwentengo lona.
Uhlupho lapha mina endubona baba Khandi. Kulento ezimbili lapha abantu abangazinanzeleli. Kule fueli le lamagetsi. Angithi.
Yeah.
Ezilonga into lezi zikhwela baba. Singazonda abantu bamabhizinesi sithi no bakhwezelana indlela. Uhlupho phela abantu abangakunanzeleli umuntu webhizinesi ushiyene lohulumende onguyo njani othi ngayengela mali uyakhweza ama-taxes. So wena olebhizinesi ungehlisa into zakho ingabroke ibhizinesi ozakwenzani kusasa. Angithi la ulemoli labantwana ofuna ukuphila. So into eyiyo eqakathekile abantu abafana ukuthini bayikhangele. Ungabe ubaba wathiya ubaba omgabe noma abantu babemzonda, angithi wayekhangela ukuthi abantu nje ngoba bedubeka mina ngingukhulumende ngingabanjani ngingabaprotect then abantu bazavukela uhulumende njalo lokho kwakubuye futhi kathi ngoJanuary abantu benzani bangena estreetini abangenanga ngokuthi babetshengisela uhulumende ukuthi hayi lokho kwenzeka kulunganga kodwa abakutholayo kuyini anti bachawa abantu babulawa. So umehluko ukhona phana abantu afika ukhangele njengakhona lokho okukhulunywa ngubaba uNcube la. Ngiyamthanda ubaba uNcube because ukhuluma iqiniso ukuthi nabantu bakunandelela ukuthi impilo ngohulumende. Ohulumende lo wethu nxa esithi yena akakontroli ima-crisis uyaze sijole. Angithi uyabe efuna ukubulala abantu.
Hayi kwezwakala.
So uhlupho lukuhulumende. As long evuma ukuthi ifuwe likhwele every week lamagesi ngikutshele khona phe isikhona amagesi kade siwathenga nge-$10 eyi-100 kuthi akhilo hetho ngiwathenge izolo awe-$10 ase-12 kilo hetho rayithi akungitshele ukuthi ngayaba i-$10 12 ngenyanga sofana uthenge $200 amagesi bagcina njani abantu.
Hayi kuyezwakala, siyabonga kakhulu ngombono wakho.
Okay.
Aiwa Chris, nasi pano pari kupisa sekutaura kwaita mwekola, I think ndeyo kubindura, but tina mkoma Praise vari panhare. Hello Praise.
Tinofara mazandizve.
Aiwa tiri wadi makadi iko kwamuri ikoko.
Hai kutiri nani, tinongotatarika nayo Zimbabwe.
Ehe, muri kupi sisi Praise?
Ndiri kuHarare, kunonzi Guruwa.
Ehe, taurai tinzwe, kwakamira sei nyanya panyaya iyo yemapraise nezvimbo?
Ah, kuno kwakatooma. Nokuti vanhu vachona zvavanoita vanongoti dhizi rakanzira kwira, zvinhu zvachona zvese zvobva zvatongokwira.
Mhm.
Kana zvikanzi US rapakati vanobva vatongokwidza, asi US rakanzira donha havambodzidzisi saka life yacho iri kutorwanza.
Saka muri kurarama sei? Mhuri yakakura sei?
Ine ndine mhuri zvangu tiri mhuri 4. Murume wangu ipapa akatozotonogara kubasa kwake, rinei yekuda kwekombi transport aikwira makombi 2. Saka inini kwandiri kunogurwa kustendi kwangu, saka inini ndikutongogara nemwana, iye ari ugarowo kwake. Saka pachitafu apo iye ndianotozvinimita, inini nemwana wangu titoriwo kungotamburira ndizvove ndotongobika kawani. Iye ndakangomuzodzindiwa kana nemaputi kuchikoro akaenda, ndotozodyona yadzoka masikati kana raisi kana ichiyo chiripo kana chimunyawo ndizvozvo.
Aiwa, saka dai maiwana mukana wekutaura nevatungamiri wenyika maiti musati maenda zvino?
Dangaiwana mukana dendogoti ngavatinzirotsitsi ngavaite kuti nyika ifambe zvakanaka. Mutungamiri wedu hetinomuda ndiyakasirudzo ndeyaripo, saka zvotizoti nokuti iye ndeyari kutonga, saka ngangoonawo kuti mhuri yake iraramewo mune zvakanaka.
Aiwa, mashoko makuru, kuti tinokutendai chaizvo. Muve neweekend yakanaka kuruoko.
Nemiwo ndinotenda.
Baba iregai titore mumwe kola wedu. Halo kola.
Halo.
Ehe, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Halo.
Taurai henyu, tiri kutaura nani, muri kupi?
Ndiri pavhurume uku kuchiredzi.
Aiwa, taurai tinzwe, kuchiredzi kweshuga uku.
Kweshuga chaiko chaiko, asi isusu varidzi veshuga richatombokwanisa kana kuidya izvozvi.
Saka kwakamira sei? Mapraisi akamira sei?
Mapraisi zvisamaverasi haana kumira zvakanaka. Chingwa tiri kuchitenga $18. Iwo iri kudhura, makombi kukwira tichienda kubasa everyday $4. Saka pacha zvichatobhalanza pamasalari hana kana kutombowedzera. Marendi wangu vekubasa kwangu vanga vaitochema-chema kuti marendi ari tonzi ma100 rands parendi. Apa tikada kuti titarise rendi ye100 rand yacho nepanozopera mwedzi hamene kuti tieda kutaura nemari.
Sadai maiwana mukana wekutaura nemutungamiri wenyika maitii?
Inangu mutungamiri wenyika naivo muntu ati asiri nazvo akundikana. Mucherechedzo unonyatsoradza kuti mukuru wenyika akundikana, haana kana kulu. Sezvizoro ndizoro akabva kundosiya 1 million kufrance. Muno umu hatina kana siwewu, hatiosa magetri. Izvizvi mhura pachibhorani, ndakatotarisana nechibhorani ngepavhurume uku izvezvi. Laini pano neuku, vana vachati vachambunyikidzwa nezvidhakwa. Pane mabhawa, pane mbavha, vana vechisikana vachera mvura ipapo. Saka sesibhi yevanhu nekuda kwemunhu hwana hazvichafambi zvakanaka manje.
Aiwa, tinokutenda imuve ne weekend yakanaka. Bye-bye. Chris, we had two callers there, unfortunately, because, you know, it's very hot today. We have more callers waiting to come on the line. But they're basically echoing the same sentiment, saying, you know, they would like the president to at least have empathy and think about what the ordinary person is facing. The last caller is actually from Chiredzi. He says he's from the sugar state, but there's no sugar in his household. He says he cannot afford to even buy sugar. And then the other lady was saying that she has had to live separately with her husband because her husband was taking two combis to go to work. So he's living at his workplace and she stays in Rua with her one-year-old child, she said, and, you know, other older children. But she's just saying it's tearing families apart.
That's sad. Mr. Ncube, are you there?
Yes, I am.
Yeah, baba Ncube uyabizwa bayakhuluma abantu lapha bangani bona nxa sikhangele ikakhulu imbono yabo abakuhlanganisi ukuthi intengo le ekhwelayo ihambelana lezombusazwe ubona ngani ngesikhathi sokhetho baza kukhangela yini khona
yikho kuhluphayo khona lokho ukuthi nxa ngabe izinto zidula ukuthi nxa sekuvotwa abantu bangahlanganisa ukudila kwezinto levoti bakukhangele kuhlukanisile kuthelokhiyana ngokunye namhlanje sila kanti-ke yonke indawo emhlabeni i-economy yabo ezomnotho zabo ziya ngohulumende okhona yikho kufakwa uhulumende i-economy yeBotswana iyasebenza le South Africa iyasebenza ngokuba uhulumende wakhona iyasebenza eMelika iyasebenza ngokuba uhulumende iyasebenza eJapan iyasebenza ngokuba uhulumende iyasebenza ungabona lapho kulanjwa khona okufe khona nguhulumende nxa ungavusanga ipolitiki yethu ihamba ngezinyawo yananzelela abantu yanakekela abantu yahluphekela abantu yabakhulisa abantu akulanto ongayilungisa into eluhlupho kathesi njengoba abantu bekhuluma becela ukuthi ngabe upresident uyabhoda akabone bakhalela uzwelo nje ukuthi uhulumende abe lozwelo anakekele abantu izinto ziyakhwela usuku ngosuku bazithulele ngabe sithi bayakhuluma bakhuluma inganekwane zokuthi kuzalunga nini ngokuba bathe befika bafica kunganje bafica isinkwa siyi-90 cents namhlanje siyi-$16 bafica ithukela liyi-$2 senamhlanje liyi-$50 or $40 khonale izinto ziyakhwela ziphuma endleleni lokhu bethembisa bengalungisi ibhondi nothi leli kalisebenzi ubugebengu ubusela bugcwele elizweni kudingeka uhulumende alungise lezo zinto akulandlela yokuthi zilungiswe zingalungiswanga nguhulumende kumele alungise izinto nxa ibhondi lingasebenza lethi US dollar kumba lethi randi kuke kuma ama-prizes ayekele ukuphuma endleleni njengalokhu akwenzayo.
Yes, but Mr. Ncube, we have seen that people, especially the voters, still have faith in this government despite all these shortcomings as seen in the recent by-elections. What do you make of that?
Well, aside from the allegations of rigging, it's really a tragedy. There is a lot of whether one will call it civic unawareness or political illiteracy on the part of Zimbabweans, to the extent that we fail to connect the economic decline, the joblessness, the unemployment, the poverty, the inflation that is ever rising, the ever rising cost of living, to the political governance system that is existing in a particular country, in this case in Zimbabwe. But I want to emphasize time and again that there is a direct connection. That's why you are given an opportunity as citizens who are above 18 to choose whether you want to continue with the economics as it is, with the inflation as it is, with the ever-rising cost of living as it is, by voting for the existing system or at least trying somebody else. That is what is happening throughout the world. And that is why that opportunity is guaranteed to every Zimbabwean citizen to say, just take stock of what has been happening over the past 5 years. Do you want to continue with this government or you want to take a chance with somebody else? We see sometimes people, there is an allegation that there is a lot of leaking out there, but I don't think that those that are deadly governing the country like this are getting a zero. There are still people who vote for something that is not working. That is a level of illiteracy on our part as Zimbabweans, political illiteracy, that is very unfortunate. Because it is not our own functional illiteracy, literacy. The 97-99% of our literacy rate is not translated into political literacy, into civic literacy, into electoral literacy, so that we are able to connect the dots and put the right system in place.
Okay, thank you so much, Mr. Ncube.
Regai tiitore kola wedu wakupedzisira tikuda kutenda sisi Tabitha Manyoni vanyorera pano na sisi NG Mutetswa vanyorera vangoda kuti fone tichafona munguva inotevera kola makadi tirikutaura nemi muri kupi
tiriko makadi ndirikufona ndirikukwekwe
ehe tirikutaura nani
vampofu
taurai tinzwe vampofu
sisi kune zvinhu zvakaoma
Zvii zvamuri kutarisana nazvo.
Maprize ezvinhu haachabatika mari yacho chero kuti uiwane maprize ari kuchajiwa muhutatu. Pane prize yecash iri bond yeeco cash ineswipe. Saka kuti uwane mari yacho yekutenga ipapo pakatoma, cash yacho haibatiki kumabhenga hakuna, maprize ari kukwira daily every month, iwo ichikwira nemaprize etokwirawo.
Chingwa chiri kuita mari ikoko.
Nhasi ndachiona matimu tanga chichiita $15.60 nofure kwaflobel
saka muri kukwanisa here kuti murarame imi nemhuri pamari yamuri kuwana uyezve munei muchida mari yakawanda sei kuti munyatsorarama zvakanaka
kurarama nemhuri hatisi kutokwanisa nekuti mari yatotitira ungatokwanisa kurarama zviri nani kuda ukawana $10,000 kuda pamwe zvingatombinge zviri nani
Aiwa mashoko makuku kuti tinokutendai hanzvadzi muve nezuva rakanaka.
Aiwa mune ndinokutendai asingachida kungotaura chinhu chimwe chete kuti dai president vanga vachikwanisa vambotarisa kuti zvii zviri kuitika. Zvakare ndinokuda kungoyeuchidza vanhu kuti kana muchinzwisisa bhora makaona timu yedynamos yarelegata player kuti haichakwanisa kutambira dynamos nekuti wakura kana kuti ani zvaari kutadza kuita aakugara pabhengi asi same player iyoyo yotora bhegi yobereka yoenda kumanchester united kubritain kuti ndaakunotambira manchester munofunga here kuti achanosvika akagohwesa maschools kumanchester manchester ikawina yakatora league
Aiwa ndima vamavharisa mukoma tinokutendai chaizvo Chris we're hearing there some you know analogy from our last caller he's out there I think he said he's in Kwekwe if I'm not wrong but he's saying that maybe you know people need to relook at the situation on the ground right now but he was given an example of a Dynamos player being relegated and then joining Manchester do you think he will score
Wow, that's a tough question.
Mm-hmm.
Yeah, Mr. Ncube, we are coming to the end of the show. Your last word as far as these price hikes are concerned.
We need to fix the politics. It's politics, politics, politics. This is the cause of the economic problems that we have. They need to talk to each other, reach out, ensure that all stakeholders come around a specific table of negotiations. We must bring the business on board, labor on board, the politicians across the political divide, opposition, ruling and so forth, as Zimbabweans, and find a solution, a lasting solution. This is unsustainable. This is unacceptable. It has to stop.
Thank you so much. For having us here on our show tonight, you were so good. You gave us all you have. You know, I know I've spoken to you before on these issues, economic issues. You always come out right. Thank you so much, Mr. Effie Dlela Ncube.
Thank you very much.
Thank you. That was Mr. Effie Dlela Ncube. He is the coordinator of the National Consumer Rights Association, and we would like to thank all our callers who managed to get through. And for those who didn't, please try again next time. My name is Chris Gande. Let's meet again next time. Same station, same frequencies.
I'm Marvelous Mhlanganya here, but I'd also like to read a message from Tapiwa Manokore, who's saying, please, Tete, imbondi pay your chance. Kupinda pachirongwa. Sorry, time is not on our side. Unfortunately, we have no extra time. Bye-bye. Have a nice weekend.